Vakasarudzwa kutungamira bato iri muna 2010 zvichitevera kufa kwavamuzore wavanesbet mutengezanwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti zviri pachena kuti hurumende yava Mugabe yatadza kutonga nyika uye zvave kuda kuti vanhu vose vaise musoro pamwe.
Saka tikukumbira kuti Mugabe adeidze all political parties dzese dziri muno muZimbabwe tigare pasi tiite look forward titarisire zvatimagadzirisira angaite Zimbabwe ega pachezvake atadza.
Vataurawo kuti mapato ese zvimatongerwo nyika anofanira kupiwa mukana wekuva munhaurirano dzekugadzirisa nyika.
Toda kuti vanhu vaone nekuongorora kuti uyu angakwanise here chii chaakamboita. Fanika isu takazviita tisu takakwanisa kukonvinza Ian Smith kuti tiite one man one vote. Tadzokazve zvakare kuti Zimbabwe idzokere muhuchi nemukaka zvinotoitwa neUNC.
Pavabvunzwa kuti chii chavangape vana veZimbabwe, vamutengedzanwa avo vange vaine vamwe vakuru vakuru mubato ravo vakaita semutevedzeri wavo vaPercy Chigodora pamwe nomunyori webato iri vaAlpheus Mapuranga vati mumasvondo mashomanana vachaparura urongwa hwekusimudzira upfumi kana bato ravo rikawana mukana wekutonga. Vatiwo kunyange hazvo bato ravo range risiri kupinda musarudzo dzapfuura rine vamiriri mumatunhu ese munyika uye ndiro bato rega rinonatsonzwisa vaMugabe nebato ravo sezvo vakashanda vese panhaurirano dzakaunza rusununguko munyika dzeLancaster House dzakaitwa kuBritain. Zvichakadai, vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati havaoni bato reUNC richinyanyoita mutsindo sezvo rakakundikana kunyange vamuzore wavaiva vapenyu.
Bato ravamuzore wai handihwisisi kuti izvo zvakamira sei. Tikatarira ipati yava nenguva isingazikamwi kuti iri kuita chii. Kudawo zvavari kuda kuzama kuita vokuda kuwana chichansi chokutiwo vapinde kuda zvimwe kuti vangawanawo something. Asi sokuona kwangu harisi bato ringanzi rine vanhu.
Vatiwo nhaurirano dzekuLancaster dzakaitwa kare chose uye bato reZANU-PF rasanduka zvikuru kubva ipapo. Zvichakadai, mutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda nhasi vayambira nhengo dzedare iri kuti vachatora matano nenhengo dzinotadza kuuya kudare sezvo izvi zvave kukonzera kuti dare ritadze kuita basa raro pane dzimwe nguva nekuda kwekuti nhengo dzinenge dziri shoma. Vazivisawo dare iri kuti makurukota mazhinji aitadza kuuya kudare kuzopindura mubvunzo akakumbira ruregerero uye vakatambira zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.